musangano wanga wakanaka nekuti ndiko kunosangana nemainvestors anouya kutsvaga nyika yekukambidzana navo kuti vaite mari yavo kunyika iyoyo, tingati investments pachirungu. Saka zvakafanira nekuti senyika dzinova dzichigona kuattracta mainvestors dzinova dzine mukana wekunoshambadza nyika yadzo kuti mainvestors vauye kuinvesta sekuti kuZimbabwe. Now dambudziko redu seZimbabwe nderekuti hatina chakanaka chekunoudza mainvestors kuDavos.
Ko sei muchidaro?
Nekuti vatungamiri venyika vari kuenda pamwe chete nemakurukota vari kuenda panguva yekuti masvondo apfuurava, makaona vakavhara mabank, right? Vakati hakuna mari ichatenderera munyika, you cannot lend pakati pemabank nemaprivate players anova macompanies nevanhu. Saka izvi zviri kudzokerwa mushure mekunga makore 2 apfuura. Minister of Finance vamutunure vakasuspenda kutovhara chose Zimbabwe Stock Exchange, vachiti Old Mutual, TTC neCidco nemamwe makambani ndo vari kukodzera zvakati isaramba mhuro. Vavhara kudaro vakapedza mwedzi yakati vasina kuvhura mashares echiruza value vanachirasikirwa nemari. Vakabuda nerepoti yavasina kutaurira nyika kuti chii chavakaona chachakanganisika. Zvino vadzoka futi zvekare kuvhara futi mabank. Izvo zvekutaura kunoko vakasuspenda ma-third party payment zvichireva kuti kana vatengesa mashares ako mari yapinda, broker wako haakwanisi kutransfera munhu unoda kuti abhadhare. Saka kutaura pari zvino stock market yeZimbabwe yaruza $3 billion. Mari iyo yaisiye musangano uraisire yehurumende imari yemainvestors vatoruza $3 billion paweek pavhiki chachai. Saka ndiani investor anouya kunyika yaita mahombe iwayo? Saka vari kuendezera kuDavos asi vachanonyorera matachi havana chaunouya nacho nekuti hatina mapolisi akanaka. Mitemo yatinoisa iri kukanganisa mabusinesses.
Asi vari kuti kumucheto wemusangano uyu vachasangana nevatungamiri venyika nevamwe vemabhizimisi kuti vavakwezve kuti vauye kuZimbabwe.
Chokwadi chiripo ndechekuti kumusangano kwavari kuenda kune mainvestors ariko ekuti nyika dzakaita sana South Africa nana Zambia nana Botswana vari serious vachanovakwezva vaendera kunyika kwavo. Isu takafanana nemurume anorova mukadzi zuva nezuva ari kuenda pakadzara vasikana kuti uya ndikurove